Sarudzo dzemuAmerica hongu dzine dzidziso dziripo kumhuri yeZimbabwe. Dzidziso dzakanangana nekuti munhu wese ava kunzwisisa kuti zvatinenge tichitaura tichiti demokrasi, tichitaura zvokuti maelectoral systems, ese maelectoral systems pasi rose ane machallenges awo ari very serious, to the point yekuti takaona muAmerica kune vanga vakutotaura nekutogadzirira zvombo zviri very violent and physically violent zvokuti vange vachipokana pamusana pemaelections. Hatina chatadzidziswa neamerican system, asi tatoona kuti system yedu isusu itori kumberi kwesystem yemaamericans pamusana pekuti yedu iri more transparent. Mamedia houses ekuamerica zvakare tinotoona kuti panga paine polarization iri so serious kumamedia houses, vanana Fox, vanana CNN nevamwe, zvichitaridza zvega kuti mamedia houses aripo they build the agenda towards certain political persuasions. Maelections aripo kuamerica takamatarisa haapfuure chikero chemaelections akaitwa muZimbabwe.
Vamagu, munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Ndinopokana nezviri kutaurwa navadzikiti kuti hapana chatinodzidza kubva kusarudzo yekuamerica. Chekutanga chatinodzidza ndechekuti kunzi president hazvirevi kuti waamuridzi wenyika. VaDonald Trump vanooneka kuti is just someone ari muoffice, a citizen anochallengewa, anotukwa nekutukirirwa kunyange ne the media ne the opposition. Asi chinofadza ndechekuti vanhu ivavo vese vachiri vapenyu. Chechipiri, tinoona tinodzidza chinonzi free press. Tinoona kuti matelevision emaAmerica mazhinji acho vaitsoropodza vaDonald Trump zvikuru sei, zvakaita seCNN. Asi majournalisti ivavo vaigara vachivanyomba vachiri vapenyu, hapana vatiri kunzwa kuti vatizira kuBritain kana kuti kupi kunotsvaga upoteri. Hapana vatiri kunzwa kuti havasi kurara mudzimba nekuti FBI iri kuvatsvaga. Chimwe zvekare chatinodzidza ndechekuti sarudzo dzemaAmerica hazvinei nekuti uri president unogona kudyiwa. Zvisingatenderwi muAfrica, mutemo wemuno ndewekuti incumbent kana kuti varipo panyanga vacho havabviswi nemaelections. Saka pane zvizhinji zvatinodzidza kana tikada kuti tiwe vanhu vanoda kubatsirika kuti America maelections haisi hondo. Maelections it's a time yekuti vanhu vataurire ari kutonga kuti wakagona basa here kana kuti kwete. Charatidzwa nechekuti America ine ma institutions ari kushanda.
Vadziki, tingatimbotarisei nyaya yezvirango zvakatemerwa muvakuru veZANU-PF neAmerica. Munoona zvichibviswa here nekupinda panyanga kwaBiden?
Pane muono kuti zvinoona kuchinja, nyaya yekuti ava ndo vakatanga kanyaya dzemasanction. MaDemocrats ndo vakasponsa zidhera maDemocrats. Saka inini maonero angu ndeyekuti ndo vanokwanisa kugurunura zvipanyira zvavakasunga panyika yeZimbabwe. Saka isu totarisira kuti Joe Biden ari kuzotarisa zvakare nekuongorora zvakare ichochiitikochochoichi nebacking yatiinayo neSADC neAfrican Union dziri kutaura kuti masanctions ngaachibva munyika yeZimbabwe. Asi tinongoziva kuti vachena vanonetsa kuita zvinhu zvavo, to the point yekuti hatingavave nevimbo nechivimbo chokuti zvichagona kuti zvichinje nekukasira. Havasi pakusevha maindresi emhomho yeZimbabwe. Tinoona kuti zvavanotaura ivo zvedemocratic systems and so forth, kuno kuti tori nedemokrasi iri nani, nadhemokrasi iri ikoko.
Vamaguhu, petai zvenyu nyaya yedu, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Ndingati dambudziko guru ratinaro harisi remasanctions eAmerica. Dambudziko guru riripo nderekuti nyika yedu ine uori. Upfumi hwenyika ino huri kupfumisa makoronyera